remember. Oh yeah. Resembling the Katanga Kuya Kumusha.
Kuma gitari ndakatanga kufita 2016 taengo daro daro asizwe recording takazotangawo 2018
vabereki veukama hama shamwari vaitichipa makazvitanga
vabereki vanenge vachingoona vachiti chingoitai tioneka zvoupirira saka ndokurambawo takatsikawo kwatakaita
ivowo veruzhinji vari kutambirana sei nemimhanzi yenyu
ya vanhu vari kuitambira music namazvo nekuti pese paunobudisa song unenge waungonzi unombozvifunga sei unombozvigona sei ende zvekuratidza kuti zviri kuita ndoo zvinhu zvichitipa pawa kuti tirambe tichiita sei tichibudisa imwe mimanzi
ndiudze wakasikwa seiko
matambudziko amunosangana nawo ndeapi muchigemi
ya machallenges akati wandei ndatarisa izvizvi ndikada kuti ndinorekodha song producer anenge achidawo mari so masponsor ndowatee ndisina so yandikatoti nyaya hombe zvaizvezvi
mungasiyirewo here vatsigiri venyu mashoko maviri matatu
mashoko atingangoda kutaura ndeyekuti kuda vatsigiri vanomira nesu vaharambai munesu nokutenda zvinobuda chete navanyowani vavaya vachangotanga kutinzwa zuva ranhasi tangotiwo dai mukaramba muinesu
vanoda kukubatai vanokuwanai kupi
right vanoda kutibata vanotiona panamba dzinoti +263 784 951 104 kana kuenda payoutube vakaonoti Kskid Music ZW vanoona zvese zvichibuda ipapo.
Apa ndatoka zvekare vaita nyaya yapinda mudare inisamambo chindomira indisaure tipaikitara ndishaure pamaiti ndine masara pavana vabereki zvavakasiya vana chamaida chete kutora pfuma yababa pfuma yababa kushayamatyira zvinokupanana mumuri yamuchina kunzwanana chamaida chete kutora pfuma yababa pfuma yababa moyo unetsitsi hamuna moyo wekubereka hamuna enda muzvikone kuone vakasiwa vanavo vabereki vakabira mhiri kutsunga sekwe zvino zvamuita mazvake mazvake munoti vanochengetwa sei zvino matora mazoita umbimbindoka vanosara neiko pamaiti ndine mutsara pavana vabereki zvavakasiya vana iyere chamaida chete kutora pfuma yababa pfuma yababa kushayamatyira zvinokupanana mumuri yamuchina kunzwanana chamaida chete kutora pfuma yababa pfuma yababa vayingomirira vatorore kuti mugoita makuna kuna nai nyaya dzacho ndakazodzifambira iwe iwe vedu wei zvimwe zvacho kwaitai denga unoriona here iwe uchiita utsinya wakadaiso simbokayadai uriwe waenga vana vosara vachitambura zvinorwasa pamaiti ndine musara pavana vabereki zvavakasiya vana iyere chamaida chete kutora pfuma yababa pfuma yababa kushayamatyira zvinokupanana mumuri yamuchina kunzwanana chamaida chete kutora pfuma yababa pfuma yababa moyo unetsitsi hamuna moyo wekubereka hamuna enda muzvikone kuone vakasiwa vanavo vabereki vakabira mhiri kusunga sokwe zvino zvamuita mazvake mazvake munoti vanochengetwa sei zvino matora mazoita umbimbindoka vanosara neiko pamaiti ndine musara pavana vabereki zvavakasiya vana iyere chamaida chete kutora pfuma yababa pfuma yababa kushayamatyira zvinokupanana mumuri yamuchina kunzwanana chamaida chete kutora pfuma yababa pfuma yababa.